Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 15, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Dambudziko nderekuti izvo zvipatara zvedu zvino zviri underfunded. Mari chaiyo hakuna zvokuti vakuru vakuru vedu havangambode kuwanikwa vachirapiwa musituesheni yakadero.
Vamwe vanhu vochema-chema nekuenda kunorapwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo kuSouth Africa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika nenyaya dzezveutano.
Zuva reInternational Guga Women's Day izuva rakatikoshera nekuti izuva rekupa mucherechedzo kune basa rinoitwa namadzimai ekumaruwa zvikuru sei mune nyaya dzezvekuita nezvekurima uye nedzinyaya dzekuwanikwa kwechikafu.
Inflation yokwira zvisati zvamboitika mumakore ese. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai ari kumaruwa kana kuti International Day of Rural Women. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemunyori mudare reparamende varizve mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa nhasi kuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kurapwa kune chimwe chipatara kuSouth Africa. Asi vamwe munyika vari kukurudzira vatungamiri vehurumende kuti igadzirise zvipatara zvemunyika kuti vatungamiri venyika nevakapfuma vasaende kunorapwa kunze kwenyika varombo vasina mishonga munyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nebepa nhau reHerald nhasi vacharamba vati vaChiwenga vakakuvara panofungidzirwa kuti pakaputika bambo kuWhite City Stadium kuBulawayo uye vange vagara vakakuvara zvakare munguva yehondo zvapakuti utano hwavo usamire zvakanaka. Asi vanoti vaChiwenga nemudzimai wavo amai Mary Chiwenga vave kunzwa zviri nani. Rimwe gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vari kurapwawo kuSouth Africa kwakare. Mwedzi yadarika mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vakaendawo kunorapwa kuSouth Africa mushure mekukuvara kuWhite City Stadium kwekare. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe kuti sei vatungamiri venyika vachienda kunorapwa kunze kwenyika sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kare nanhasi vanogara vachiendawo kunorapwa kuSingapore pamwe nemhuri yavo yose. Asi chii chaizvo chiri kupa kuti zvidai? Vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Dr. Henry Madzorera vanoti zvipatara zvemunyika hazvina kumira zvakanaka.
Ya, dambudziko nderekuti izvo zvipatara zvedu zvino zviri underfunded. Mari chaiyo hakuna. Service delivery chaiyo zvipatara zvedu zvino iri pasi-pasi. Zvokuti vakuru vakuru vedu havangambode kuwanikwa vachirapiwa musituesheni yakadero. Ndonje dzatinayo muZimbabwe. Ivo vane kwokutizira vachinorapwa kunze kwenyika. Isu hatina mari yacho. Saka munhu wepasi-pasi acharamba achisafa zvikuru so long zvinhu zvakaita mamirira zvakaita.
Mashoko aya atsinirwawo naDr. Rutendo Bonde avo vati havadi kutaura nezvekurapwa kwevanhu vanenge vachirwara kunze kwenyika, asi vatenda havo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende.
Tashaiwa kuti tochibata papi manje, nekuti mishonga iyayi haichawanikwi. Kana munhu ndiri kutarisa ndichiteerera vanhu vanenge vari pasocial media, vanhu vanenge vachingotaurawo neni, vanopinza pamafoni vachitaura kuti chiremba munozivawo here kuti mushonga wakati unowanikwepi. Mishonga yacho ingadai iriko zvayo, but yaakudhura zvisingaiti zvekuti varwere vanotadza kuti vangaitenga sei. Saka tine vanhu vane zvirwere zvemaBP, vamwe vane zvirwere zvemashuga, vanobayiwa insulin, vanoda kumwa mushonga every day. Vanhu veasthma, vanhu varwere vane HIV vari kufanira kutora mishonga yavo kuma private pharmacy. Vanhu vese wavo vamunjodzi manje yekuti mishonga iyoyo vanowanepi. Saka ndomararamiro atiri kurarama kunoku. Hatina peace bazvinezvi, nekuti kwakanzi kwakabuditswa mari nereserve bank yanzi 6.7 million, asi sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million. Saka pa 6.7 million ipapapo tinozvibvunza kuti vanoprioritiza chini, because there is now a crisis, catastrophe yacho is now across the board on all pharmaceutical needs dzese dzemunyika.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupota zvichiendawo kunorapwa kuIndia. Vaimbova mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vaendawo kunorapwa chirwere chegomarara kuSouth Africa kusvika vashaya variko. Asi Zimbabwe handiyo chete nyika ine dambudziko rekuti vatungamiri vakarwara vanoenda kunorapwa kunze. Muna 2011 vaive mutungamiri wenyika yeZambia vaMichael Sata vakashayikira kuchipatara cheKing Edward VII Hospital kuLondon. Mumwe aive mutungamiri wenyika iyi vaLevi Mwanawasa vakashayika vachirapwa kuFrance. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaMele Zenawi vakarwara vakashayikira kuchipatara chekuBelgium. Vaivewo mutungamiri weGuinea Bissau vaMalam Bakai Sank vakashayikira kuchipatara chekuFrance. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndine Blessing Zulu.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency razivisa nhasi kuti inflation kana kuti mutengo wekukwira kwezvinhu wasvika pazvikamu zvishanu nezviga zvina kubva muzana, kana kuti 5.5% kubva pazvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana, kana kuti 4.8%. Aka ndeke kutanga kubva muna 2010 inflation ichikwira zvakanyanya kudai. Mitengo yezvinhu zvekudya kunyanya yakakwira zvakapetwa kaviri mwedzi wapera, zvichikonzerwa nekudhura kwedhora rekuAmerica zvichienzaniswa nemari dzemabond notes. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Inflation ya pa 5.3 zvirongoro vari kumezha kukwira kwezvinhu. Okay, tikutangisa ndechekujekesa kuti pane yavanoti month on month inflation. Month on month inflation iri kumezha kuchinja kwaita mitengo yezvinhu pamwedzi, tichikombeya July naAugust. Ndipo pane yatinoti ye on year inflation iri kuona kuti zvinhu zvakwira zvakadii pagore rega rega, sei tichienzanisa September wegore rino naSeptember wegore rapera. Saka yataurwa iye on ye iri kutiragidza zvinhu mamirira anga akaita zvinhu gore rapera nemamirira aita zvinhu gore rino kwira kune kuita zvinhu.
Kubva papindawo mari yekunze iyoyi yemaUS dollars kusvika pari zvino, makwiriro ari kuita inflation yacho aya pari zvino nekwatabva uku zvakamira sei?
Pari zvino takaona from 2009 takambo inflation yedu I think yakanyaupika around 2010, around 2010-2011 ivi yatanga kumboderera. Zvasvikonzereswa nenyaya yekuti munyika munenge musina aggregate demand. Aggregate demand ndo inoita kuti mitengo yezvinhu inge ichidrivewa upward.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, munoona ichiramba ichikwira here kana kuti ichadzika?
Ichatokwira, nekuti mafiga aparurwa aya, mahistorical figure, haasi kureflecta zvaitika kukwira kwaita ma black market premium masonde kana kuti mwedzi ichangopfuura. Saka muchaona kuti by year-end inflation yedu inogona kunge yakuma 9% yakuma official inflation inogona kunge yakuma 10% yakuma 11% or kuma tingangoti ma 10% ikoko nezvaitika munguva shoma ichangopfuura. Vanogadzira zvinhu vakwidza zvinhu zvavo, saka izvozvo zvichasplitwa muye onye inflation yedu around December, January. Muchaona kuti zvine zvatisiya nemaofficial figure edu anenge atikwirei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare vari muHarare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti riri mushishi kunyorera kuhurumende kuti ione kuti vashandirwi vose munyika vatambirisa vashandi mari dzavo nemihoro nemari yekuAmerica, sezvo zvinhu zvose munyika zviri kutengeswa nemari yekunze iyi. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vose vakavhuriswa mabhuku ekumabhanga matsva emari yekunze muna 2009, apo nyika yakatanga kushandisa mari yekunze, zvichireva kuti vanofanirwa kunge vachitambiriswa mihoro yavo nemari yekunze. VaMoyo vanotiwo sangano ravo harina kumbobvira rabvumirana nenyaya yekuti vashandi vabhadharwe nemari yemabond notes, sezvo risina kumbobvira racherechedza rudzi rwemari urwu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuti danga retu iri ndere mombe, haungati zviri mukati amadhongi haisirizo. Saka hatisi kutenderana nazvo zvokuti zvatakashandira tichiti isisu maAmerican dollars makore esaya takutotaurirwa nhasi kuti haya amabond notes. Zvakutoreva kana kuti even nyaya yemapenjeni yedu tinenge tavhuma kuti haisi mari mabond notes. Saka isisu zvimwe zvacho zviri papetition yedu tiri kugadzirira kuti tiendese kuhurumende, kuti maziviro edu ndeyekuti mari dzetu dzatakashandira makore esaya ange ari maAmerican dollars. Ndizvo zvatakachengeta.
Asika vaMoyo, vashandirwi vari kuti havakwanisiwo kupai mari dzeUS dollar semihoro nekuti havatengese zvinhu zvavo kunze.
Saka vanotipa mari iri kuti vaka yakaprintwa yamangunja, because American dollars iripo iyo zvino, maservice providers yes aripo uno iyo zvino, vari kuti vanoda American dollar. Vese vari kushanda kumapharmacies iyo zvino, paunoenda kunotsvaga medication kuri kudiwa American dollar. Saka that's why isisu tiri kuti kuvashandi ngatipiwei ka American dollar yacho. Ko iyo mari yacho takaiendesa mukati pamabhengi edu yakaenda kupi? American dollar angaripo munyika akaenda kupi? Saka hatisi kutenderana nazvo kuti mari yetu yachinja yamukati yamabond notes. Iye akatora maAmerican dollar angaripo ndiani? Vari kuti maclients avo ari kuvapa mabond notes ende ndizvo zvavari kwanisa kubhadhara. Asi haisivo vese vari kubhadharwa nemabond notes, ndiko kune nyaya hombe.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, vaJohn Mufukare, avo vanoti havaoni vashandirwi vachikwanisa kubhadhara vashandi vavo nemari yekuAmerica kune kunze kwemasangano akazvimiririra kana makambani mashoma-shoma anotengesa zvinhu kunze kwenyika.
Tinoti maemployers ega anokwanisa kubhadhara in US dollars ndevaya ma-non-governmental organizations vanofandwa in US kana kuti maexporters. Asi even pamaexporters pacho ngatitarisei vanoexporta vanotengesa tobacco, kamari kavanopiwa in foreign currency kashoma-shoma chaiko. Mining, I can only talk of gold mining, vanonzi ivo 30% chete ndo yavanopiwa in foreign currency. Saka vashandirwi vazhinji havakwanisi kubhadhara in foreign currency because havatorina foreign currency yacho.
Asi sevashandirwi munosvitsawo here mashoko iyaya kuvashandi, nokuti vanenge vachingofungwa zvavari kushanda vachiburitsa kana kuprodusa, vanotarisira kuti miuru yavo inongouyawo nemamiriro akaita zvino?
Handingakwanisi kuti nditi pachokwadi chaipo chaipo hongu tinoda izvi, nokuti isu sebato repamusoro we cannot guarantee kuti every single member ari kutaurirana nevashandi vake vachinzwisisana. Chatinoita isu ndechekuti kamwe chete pagore muna November tinogara pasi nevakuru vematrade unions pane yatinoti isu collective bargaining summit. Ndopa tinonyatsotsanangurirana zvakwana kuti my employers takamira sei tichinzwawo kuti ivo vanenge vachiti kudini. Saka collective bargaining summit yegore rino iriyo from the 21st to the 24th of November. Saka ndofunga ndopa tichange tiri kutaurirana mushandirwi wese wese nemushandi wese wese the leadership yacho inenge iripo ipapo.
Avo vanga vari mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, vaJohn Mufukare, vari parunare muHarare, naJonga Kantemiri weStudio 7. Kuwina makwikwi ATM Bonanza promotion kwa baba nemwana ane makore mashanu kukonzeresa mutauro muchinoi, vamwe vachiti vanoshandisa mushonga kuti vahwine. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaClifford Manda nemwana wavo Clinton ane makore mashanu ndivo vakahwina mibayiro mikuru yeATM Bonanza promotion yakaitwa muchinoi nemugovera. Clinton akahwina mubayiro mukuru wemari inosvika zviuru gumi. Baba vake avo vanogara vachihwina mubayiro pachitoro cheTM muchinhoi vakahwina zviuru zvishanu zvemadhora. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaManda vanoshandisa mushonga wekuti vahwine kana kuti vanorotswa. Amai Sibongileka Mudyariwa mumwe wevanofunga kuti vaManda vanoshandisa mushonga kuti vahwine.
Ndinofunga kuti ane mushonga wainavo, kana asina mushonga pamwe anitakurotswa kana kurotswa kana nasekuru ake, maybe vanobhilivha nechivanhu.
Amai Kamudyariwa vanoti chimwe chinoshamisa ndechekuti vaManda vari kuhwina pamakwikwi echitoro chimwe chete, izvo vanofunga kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nevashandi veTM.
Chauna mashoko imwe chete kuti haaziya nere nemunhu anoshanda ipapo, nokuti vanoitisa zvacho zvemakombetini pamwe pane pavanobhenefita bhosi nemaundiro akaita vanhu munonga muzvinhoi yekungoramba chingodzokorodza kuhwina.
Asi vaManda vanoti hapana mushonga wavanoshandisa vachiti vanohwina nekuti vanopinda mumakwikwi ose anoitika muzvitoro.
Vanhu vanogona kutaura nezvavanotaura kuti hamukomana wavo akadai akaromba akazodiya nemushonga, hapana mushonga. Kana ukatamba unohwina. Ndinogona kwangu ndekwaMwari. Handikana mushonga wandoshandisa.
Vanoti mari yavakahwina vachaishandisa kuvakaimba panzvimbo yavakatenga mushure mekuhwina mari yekutanga, uye vanoti vacharamba vachipinda mumakwikwi ekwaTM nemune zvimwe zvitoro. Kunyange hazvo mutemo unoona nezvekupinda mumakwikwi usingabvumire kuti vana vane makore ari pasi pegumi nemasere vapinde mumakwikwi, chitoro cheTM chakaiswa panguva yakaoma sezvo vainge vasina kunyora kuti makwikwi aya aipindwa nevanhu vane makore mangani. Mukuru anoona nezvekushambadzirwa muzvitoro zvekwaTM muzvari paida moyo vanoti vakaona kukanganisa uku Clinton atohwina vakatya kusamupa mubayiro wake sezvo vaizoendeswa kumatare. Muzvari moyo vanoti zvekuhwinisa mwana mudiki hazvichaitika zvakare. Zvitoro zvakawanda zvave kuita makwikwi ekuhwinisa mibayiro kuti vanhu vatenge zvinhu zvakawanda nechinangwa chekuhwina mibayiro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai ari kumaruwa, kana kuti International Day of Rural Women. Mutungamiri wesangano reWomen and Law in Southern Africa, Amai Fadai Tsangweno, vanoti zuva iri rakakosha sezvo riri zuva rekupa mucherechedzo kumabasa anoitwa nemadzimai ekumaruwa. Amai Fadai Tsangweno vanoti sangano ravo rakabatana negurukota nemadzimai nemamwe masangano nhasi vange vaine zvirongwa kwamutoko kwachida vaenzi uko vange vachicherechedza mabasa ari kuitwa nemadzimai munharaunda iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Madzimai vevangu vachisangana kuwadhi kuchida vaenzi kwamutoko, isusu neMinister of Women Affairs tinenge tichigoverana kuzivo nemadzimai ekumaruva ari kunzvimbo ikoko mune nyaya dzezveminda, uye kuti vakwanise kusanganawo nemapoka ehurumende akaita seland commission, akaita segender commission, vachipakurirana ruzive rwezvemutemo mune nyaya dzezveminda. Zvatake seWomen in Law in Southern Africa tichange tichipawo yatinoti legal services kune madzimai ekumaruwa avo vanenge vachida kubatsirwa kwemagweta, tinenge tiriko tichibatsirana navo pachena.
Izvi zviri kuitika rini?
Mutambo uyu watanga nhasi asi mapoka akasiyana-siyana ari kuramba achirangarira zuva iri mumazuva akasiyana-siyana, zvichitanga muzuva ranhasi rinova ndiro zuva chaivo rakatarwa pakalenda yeUnited Nations. Women in Law in Southern Africa yatotangawo kwamutokwe ikoko, asi ndiri kuva neruzivo rwekuti Minister of Women Affairs ichaita official launch yenyika pamuzarabani mumwedzi wakarino waOctobha, zuva racha vasati varitara.
Zvii zvingaitwa nemumwewo wakateerera ake pari zvino kuedza kuti vacherechedze zuva irori remadzimai ekumamisha?
Vanhu vanenge vachida kubatsiranawo nemadzimai maruva ngatiedze kuchengetedza kodzero dzavo kubuda nezvenyaya dzeminda. Madzimai aya ndiwo anoita 70% yatingati yefood production kuvima kuti tiwane chikafu nekudya, asi dambudziko ravanonyanya kusangana naro nderekubvutirwa minda, kunyanya apo pavanofirwa nevarume kana kuti apo pavanosvika mudambudziko rekunge varambana.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reWomen and Law in Southern Africa, amai Fadzai Trankweno, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kwamutoko. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paita kurwisana pamahofisi eboka rinoona nezvesarudzo muIvory Coast pakati pevemapato anopikisana mushure mesarudzo dzekutsvaga vamiririri vematunhu, murume mumwe chete akafa mushure mekubayiwa. North neSouth Korea dzaita musangano wepamusoro-soro nhasi munzvimbo yakasunungurwa kana kuti demilitarized zone, iyo yakachengetedzwa zvikuru. Nyika mbiri idzi dzawirirana kutanga chirongwa chekuvaka muzinda wechizvino-zvino. Mudzimai wemutungamiri wenyika, amai Auxilia Mnangagwa, vanoti munyika munofanirwa kuva nemutemo unosunga vanhu vanokonzeresa rufu rwemadzimai anenge akazvitakura. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mai Munangagwa vakataura mashoko aya nechishanu chapfuura apo vaiparura svondo rekucherechedza World Breastfeeding Week kumahusekwa kumashonaland East. Amai Munangagwa vakati madzimai akawanda ari kufa paanenge achisununguka zvichikonzerwa nekusabatwa zvakanaka nevashandi vemuzvipatara.
Mukaona kuwanda kwatakaita munyika muno, ndimai vakaunza upenyu ihwohwo. Ndapinda muchipatara ndaona munana mai vamwe vakuda kusununguka vari kushinyira vedu nokugwadziwa. Zvino vamwe vakamira namadziro, vamwe vakazvambara, vamwe vakutadza kana kudya, kutadza kuti nguva yavo yakukwana. Ndichivabvunza kuti nai vasikanako kuzenge mangoo zvaita sei, zvanzi ndiyo ndiyo iyo yekugwadziwa iyi. Zvino kana amai vavo vachiunza upenyu munyika, owanikwa tonzwa kuti amai vavo vashayika, ngavashayike nekuda kwaMwari, Ministry of Health, kwete kuti kushayikwa ne kuneglekta, ndingatichi kusabata zvakanaka mai vakazvitakura. Izvozvo ndoda kunzwa kuti mutemo wacho ndeupi, ministry igondiudzawo tichimbosunga ipapo, tipasungisise zvikuru.
Amai Munangagwa vakati kune vashandi vemuzvipatara vanoenda kunonwa svutugadziki vachisiya madzimai akazvitakura asina anovabatsira, izvo zvinozoita kuti varasikirwe neupenyu.
Nguva yamai yavada kubatsirwa iye abuda aenda kuti. Saka mutemo iko zvino ndanichida kuti Ministry of Health, minister baba makarao munotiudzira minister kuti mai vati mutemo ngauchirepo kuti asunungutsa zvafamba sei nyaya yacho iguva yake.
Vakakurudzira madzimai kuti ayamwise zvakanaka vana vavanenge vabereka kuitira kuti vana ava vakure vaine hutano hwakanaka.
Nyaya yatafambira nhasi nyaya yebreastfeeding handina zvakawanda nokuti zvizhinji tazvinzwa kuti kuyamwisa vana vedu the first hour yaazvagwa nyaya yakakosha zvikuru.
Amai Munangagwa vakati mukaka waamai haunetse nokuti unogara uripo, nokudaro madzimai anofanirwa kuyamwisa vana vavo nguva dzose.
Uye mukaka waamai hauudzise, haunetse, unogara uripo, mai vanofanira kuwana mukana wavo kuyamwisa mwana.
Mudzimai wemutungamiri wenyika akakurudzirawo vana baba kuti vasashungurudza vana mai vanoyamwisa kuitira kuti mwana akure zvakanaka. Mumwe wevakuru vakuru mubazi rezveutano, Dr. Bernard Madzima, vakati zvakakosha kuti madzimai ayamwise vana vavo kwemwedzi mitanhatu yekutanga vasingapi vana ava chimwe chikafu sekurudziro inoitwa nesangano reWorld Health Organization.
Tine shondo rinocherechedzwa pasi pose rinonzi World Breastfeeding Week Commemoration. Rinenge richikurudzira kuti madzimai ayamwise vana vachiteedzera gwara rakataurwa neWHO.
Chirongwa cheWorld Breastfeeding Week chinocherechedzwa muvhiki rekutanga remwedzi wanyamavhuvhu, asi Zimbabwe yakanonoka kuita mhemberero iyi gore rino. Ndakamirira Studio 7 kumahuse kwamudunhu remashonaland East. Dini Kirim Zamiri.
Munhau dzemitambo, vateveri vemitambo muZimbabwe vari mumafaro mushure mekukunda kwezvikwata zvavo zvenyika chenhabvu necherugby. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemitambo muZimbabwe vari mumafaro mushure mekunge chikwata chavo cherugby chemachitas chakatora mukombe weAfrica Cup mushure mekurova Kenya 17-5 panguva imwe cheteyo. Maorias akashanya ndokunorova Democratic Republic of Congo 2-1 mumutambo we 2019 Africa Cup of Nations. Kukunda uku kwapa machitas mukana wekutamba kumakwikwi e 2018 World Rugby Series ayo achasanganisirawo Dubai, Hong Kong neMablisburg ekuSouth Africa kuCape Town. Panguva imwe cheteyo vatsigiri veMaurias vari mumhemberero zvekare mushure mekunge chikwata chavo chakaisa gumbo rimwe chete ma2019 Africa Cup of Nations Finals varova DRC 2-1 kunze kwemusha. Mapoinzi matatu aya asiya Maurias ari pamusoro pegungano rezvikwata zvina iri nemapoinzi manomwe kubva mumitambo mitatu vachiteverwa neDRC neCongo Brazzaville idzo dzine mapoinzi mana. Izvo zvasimudza mhemberero inotyisa iri kuramba kupera munyika. Mubati wepagedhe wechikwata ichi George Chigova anoti vari kufara zvikuru nekukunda kwavakaita, achiwedzera iye kuti ane chishuwiro chekuti zvirambe zvakadaro.
Ya, zvinofadza kuti tikwanise kuwina, kuti tirambe tiri pamusoro pegroup, so tinongoramba zvicharamba zvakadaro.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaColin Divara vanoti pamberi nemaOrioles
vakaita zvinodadisa, that's what we call Zimbabwe. Zvakadana naNorge Musona nana kama billiard, I'm happy vakomana.
Maorias mangwana manheru ari kusangana neDRC zvekare, asi iko zvino muNational Sports Stadium muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tosangana muchirongwa cheLive Talk na 8 PM matiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende uye kunorapwa kuri kuitwa vamwe vakuru vehurumende kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA.